Mahaniro akanaka vateereri nguva dzava 7 musi wemuvhuro. Mahaniro akanaka vateereri nguva dzava 7 musi wemuvhuro, chivabvu 16, 2023.
Manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle? Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 27, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti zvezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda voramba vachisungwa munyika vachipomerwa mhosva yekushora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi inonzi iri kuramba ichiwedzera munyika. South Africa yoramba ichinetsana zvakasimba neIsrael pahondo yayo neHamas. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa mashoko kuvatori venhau kuti mumwe murume ane makore 22 ekuberekwa vaBlessing Membe vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo mushure mekunge vanzi nemapurisa vakakurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro nechisimba. Vamembere vanonzi vaifamba kwamakoni shopping center kuchitungwiza vachidaidzira kuti vaMnangagwa neZANU PF vabviswe pachigaro uye vachikurudzirawo vane pfuti kuti vavape kuti vadzishandise. Vamembere vanonzi vakatyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Asi handiwo chete vasungwa panyaya dzakadai sezvo kuine vamwe vanhu vakawanda vari kuramba vachisungwawo munyika vachinzi vatuka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
Nyaya dzakadai so inyaya dzatina kutanga kuona nhasi inyaya dzaiitikana kubva nguva yevaMugabe vanhu paingosungirwa kunzi vanga vataura vachipokana nemutungamiri wenyika. Tinoziva kuti mutemo wedu muZimbabwe nenyaya criminal code codification inotaura kuti pane mutemo wekuti kana wakataura chizvo pamusoro pemutungamiri wenyika kana kuti panzi insulting or undermining the authority of the president unokwanisa kuva uchisungwa nezvinhu zvakadaro, but izvinhu zvisiri pamutemo ende zvinhu zvino kanganisi yatingati freedom of expression. But nyaya dzatakuchiona mazuva ano idzi dzokuti vanhu vakuchibatwa vachinzi vataura vachipokana nehurumende vachinzi vatukana navatuka vaMnangagwa inyaya dzataona dzichishandiswawo zvekare nevanhu vanorerekera kuZANU PF kusunga avo vanenge vachifungidzirwa kuti kuda vari kupokana neutungamiri wenyika.
Pangaitwe sei kuti mitemo yakadai isarambe ichishandiswa zvatiri kuona zvichiitika?
Mutemo yakadai so chinowanzoitika kana paitika nyaya dzakadai so tichitarisa panyaya yatikunzwa yokunzi pane murume akanzi akataura achiti vaMnangagwa vabve pachinzvimbo ende uyezve vafanwa kubvawo nechisimba. inyaya dzekuti dzifa kubatwa zvakanaka ende inyaya dzekuti dzinonguva zvinenge zvichinzi zvakataurwa zvacho zvimwe zvacho zvisina kuitika nemaitikiro atinozoudzwa nemapepa ndachibva kumapurisa. Tinoziva kuti iko zvino nyaya dziri kuitika kuZimbabwe ndedzekuti pane nyaya yemaelections ari disputed ende pane nyaya yekunzi pane mapato anofanira kuva achipuma kuti vamunangagwa ndivo vari kutonga. Ende kana tichiona nyaya dzakadai so ndichitaurira kuti inyaya dzataimboona zvekare kunguva yapfuura sure sure yaMugabe yokuti paishandiswa masections akadai so emumutemo kuda kusilenza kana kuda kumbunyikidza avo vanenge vachinzi vari kutaurawo zvavanenge vachifungidzirawo kuti zvinhazvo zvikufamba munyika. Saka nyaya dzakadai so dzichida kubatwa zvakanaka nemapurisa vanofanira kuinvestigata vachinyatsokuona kuti izvozvo zviri kunzi zvakataurwa zvakataurwa here zvechokwadi ende uyezve hapana here amaconnotations nechirungu yekuti kuda maybe vanhu ivavo vangave vachida kuvictimiza nokuti havasapoti bato rinotungamira rezanupf.
Tiri kuonawo vadzidzi kuZinasuku vari kuda kuedza kupinda musarudzo vari kusungwawo zvakare nemapurisa. Zviri kukushamisa here zviri kuitika izvi?
Zvinhu zvakadai so ndingati hazvitishamisi nekuti tinoziva kuti iro bato reZinasuku rinenge chinzi rakarerekera ku vanopikisa hurumende kana kuti vanoadvocate atingati academic freedoms asingaonekwi nehurumende senge yakakosha. Saka zvinhu zvakadai so tinozviona kuti zvinhu zvatagara tichingoexpecta kuti hurumende yavamunangagwa isingakoshesi kodzero dzemastudents isingakoshesi zvekaro atinanzi maacademic freedoms kuti havangave vachiita zvavanenge vachiita izvi. Zvinhu zvakadai so hazvifanirwo zvichiitika mune democratic society.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo rimwe gweta asi vachirova vakarerekera kuZANU PF Dr. Masimba Mavaza.
Freedom of expression inogumira panotangira freedom yemumwe munhu. Saka ukatanga kuzviexpressa to an extent yekuincrocha into the dignity yapurezidendi, mutemo weZimbabwe unokurambidza kwekutukirira mutungamiriri wenyika. Haurambidze kusoropodza mashandiro ake asi kumutukirira nekuda kukurudzira kuti vanhu vamubvise pachigaro zvisiri pamutemo unenge watyora mutemo unosungwa. Saka kazhinji kana munhu achinge asungwa anenge atyora mutemo. Hakuna anosungwa kuti asoropodza vamunangagwa. Chamisa anogara achisoropodza vamunangagwa pamarandi pake, maMP ake nezvaanoita, hakuna anosungwa. Asi kana wazopfurikidza mwero wadarika mutsara wefreedom of speech, waakupinda mutsara wedenigrating the office of the president, izvozvo unosungwa. Saka vari kusungwa iko zvino izvi haisi nyaya yekunzi varambidzwa kuzviexpressa, asi vari kunzi aiwa kana masara musafarise muchiputsa dura nekuti mbeu tichaida mangwana.
Asika vamwe vari kutiwo nezvatiri kuzoona kumatare zviri kuzobuda kuti dzimwe nguva vanhu vari kungosungwa pasina umbo hwakati tsvikiti, mapurisa ozotadza kana kuti kubatsira vachuchisi mudaro.
Chinoitika vabazviti kana munhu achinge asungwa haasungwe nemuchuchisi, anosungwa nemupurisa. Mupurisa anenge aona muonero wake kuti patyorwa mutemo. Saka chinoratidza kuti Zimbabwe inyika inotedzera mutemo, hauzongobva wasungwa uchienda kujeri, unosungwa uchienda mudare. Mudare redzimhosva mutongi anotarisa nyaya yavasungirwa nezvavataura nezvavaita kuti watyora mutemo here kana kuti unenge watyora mutemo asi hahuna. Saka ukazoonekwa munhu akunzi aiwa hapana mhosva yaapara, hazvirevi kuti asungwa mahara. Zvinoreva kuti pamutemo uri pakati nepakati aonekwa asina kutyora. Ndozvatinoti pachiyungu zvaziya the rule of law is still alive in Zimbabwe. Kana ukasungwa kunyange wasoropodza purezidendi kana uri kunzi wasoropodza ani, ukapinda mudare redzimhosva havakutongere siri pamurau, vanotonga kubudikidza nemutemo wenyika iyoyo. Saka ukaona munhu achinge azonzi haana mhosva mudare redzimhosva, idare raona kuti haana mhosva asi haana kusungirwa mahara, asungwa kuti purosesi yemutemo itange. Yatanga ikaonekwa kunzi aiwa hara dzaapara, anoregererwa. Ndiyo makarati zavaya la gara wa chiti ni kaya bimu zini wa zaniri. Aiwa, aina wa zaniri. Dewa wa zaniri. Na pasina nubda kamziri. Masuwa ya gara warimu. Asuwa nuburi kwa wanenge wa sina mosa. Pachienda kujeri wanenge wa ni mosa.
Asi zvino batsirei kuti uzoburiswe nematare. Dr. Mavaza, tichiona kuti vamwe vanogara nguva yakareba vari mujeri vasina kana mhosva yavapara.
Ndiyo inonzi due process. Due process inoreva kuti matanho anotorwa kuti mutemo uzadzikiswe. Hatifaniri kungofunga kuti pamwe unogona kubuda chienda kukumba. Unofanira kutotedza matanho ekutongwa nematongero omira pamberi pedare. Kana wamira pamberi pedare, dare dzimaenzanise.
Avo vanga varigweta va Masimba Mavaza vano taura zvavo vakarerekera kudivire ZANU-PF vachitaura vari parunare kuLondon kuBritain. Sangano reInstitute for Young Women Development rakabatana nehurumende nemamwe masangano akazvimirira oga rinoti riri kuparura urongwa hwekushandisa humizha hwechizvino zvino kubatsira madzimai kunyanya kuti akwanise kumhanyara nyaya dzine chekuita nemhirizhonga mudzimba kana kuti gender-based violence. Izvi zviri kuuyawo apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekurwisa mhirizhonga pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Nezuro hurumende yakaparura urongwa hwekucherechedza mazuva aya kwahauna kumanikaland apo pakabuda mashoko ekuti nyaya dzemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi dziri kuramba dzichiwedzera zvakanyanya munyika. Mumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaEdward Kalon vakakurudzira hurumende kuti ipe zvikwanisiro kuzvirongwa zvekuderedza nyaya dzemhirizhonga. VaKalon vanotiwo paongororo yakamboitwa muna 2019 zvakabuda pachena kuti vasikana nemadzimai vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakumi mana nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 15-49% vanosangana nemhirizhonga muupenyu hwavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reInstitute for Young Women Development vakuda munemo.
Zuva ramangwana tinova chitiri tichange tine musangano unosanganisira vemapazi ehurumende pamwe chete neZimbabwe Gender Commission kusanganisira Ministry of Women's Affairs nemamwe mapoka akasiyana-siyana akazvimirira ari kushanda nemadzimai echidiki nemadzimai. Apo tichange tichakurukura kuti tidashandisire technology mune zvakanaka kuita kuti tideredze nyaya dzemhirizhonga. Tichange tichikurukura maringe neapplication yechiitiekefio yasvida kuzolaunja muZimbabwe tichisangana neanonzi Ivan vanobva kuanemia. Iyi application inokwanisa kuti vanenge vachisangana nemhirizhonga vakwanisa kunge vachipresawo panic button vobatsirwa nevemapurisa vobatsirwa vematangano akazvimirira ega pamwe chete vobatsirwa nemagweta. Uyezve iyi application ichange ichikwanisa kutaridza madzimai nevamwe vechidiki kuti ndevapi vanhu vanokwanisa kutaura navo kana vachida kuziva kana kubatsirwa pamusoro pezvemutemo.
Tiri kunzwawo hurumende neveUnited Nations vari kutivo nyaya dzeku mbunyikidzwa kwemadzimai kunyanya dzinenge dziri kuwedzera muZimbabwe. Ndo zvamuri kuonawo here mutsvakiridzo dzamuri kumboita?
Ya, ndo maonero atiri kutanga tine chirongwa chatinga tichishanda pamwe chete neUnited Nations Track to Find and End Violence Against Women and Girls. So kuwanda kwenyaya idzi kazhinji kacho takaona kuti kubudikidza neruzivo rwokuwanikwa nemadzimai kuwanikwa nyaya idzi dzichiva dzichizonoripotwa kumapurisa nekumamwe mapandiko akazvimirira ega. Chechipiri, kuwanda kwenyaya idzi mamiriro aita zvinhu munyika pari zvino anokanganisawo magariro evanhu. Vane kufungisisa kwakawanda mumisoro yavo uye mupfungwa dzavo. Zvakaita kuti vakawanda vachona vange vachisangana nemhirizhonga. Takatarisa vanhu vari kushayiwa mabasa vakati wandei ende madzimai ndiwo mamwe ave kutora responsibility muZimbabwe yakasiyana-siyana. Soko kune zvishoma zviri kuwanikwa zvichiona kuti mhirizhonga yacho iri kubva yatorodzera. nyaya yekugarisika kwakaita vanhu munyika yeZimbabwe. Then kumwe kuwanda kwenyaya idzi inyaya yekuti dzinomhanyarwa dzachona zhinji hadzisi kuzoonekwa dzichigadziriswa. Saka avo vanomuyikidza vanenge vatosunga kuti enda kunotaura kwaunoda, nemagariro ati akaita hapana zvichaitika.
Semaoniro enyu, mitemo iripo mungati yakakwana here kudzivirira mhirizhonga muZimbabwe?
Mitemo iripo hadi tinoona sekuti inoda kunyanya kusimbaradzwa, nekuti takatarisa nyaya dzinechekuita nesexual harassment inogona kusaoneka kuti munhu arohwa kana kuti ambunyikidzwa, inogona kusabatwa zvakanaka.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reInstitute for Young Women Development vakuda munemo vari varunare muHarare. Mamwe masangano anomirira vagari vemuHarare ashoropodza danho rekanzuru yeHarare rekuita musangano uri kubhadharwa mari inosvika zviuru makumi maviri nezvina kana kuti 24,000 kunzvimbo yemafuramhepo yeTroodbeck Inn Resort kunyanga, vachitadza kumbotarisa nezvedenda rekorera iro riri kuramba richipararira muguta iri. Gwaro ramabharani wekanzuru pamusoro pemusangano uyu rinoti musangano uyu ndewe the Zimbabwe Institute of Strategic Thinking Annual Conference. Studio 7 yaedza kubata meya weguta reHarare vaLovejoy Chitengu pamwe nemuteedzeri wavo muzvare Rosemary Muronda, asi vanga vasingadairi nharembozha yavo. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaStan Gama avati vange vari mumusangano nekudaro vanga vasina kusununguka kutaura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
Mashoko atiri kutambira ekuti kanzuru yaenda kuinyanga kunoshandisa kuti mari inosvika $24,000 muworkshop apa tiri munguva yekurwisana nechirwere chekorera, uyezvo apo guta richinetseka nenyaya yemvura. Tingati idambudziko guru. Itarisiro yedu yekuti taitarisira kuti kanzuru inofanira kushandisa mari yakawanda mukuita mabasa kana kuti kuforbes provision kana kuti kuita mabasa ekuunza mvura, kutakurwa kwemarara nezvimwe zvakakosha, uyezve nyaya dzeutano idzodzidzi.
Asi vaakili tichitarisawo kuti $24,000 mari dzekuAmerica haisi mari shoma here tichitarisa mari dzinobatwa nekanzuru?
Vagari kana vachiripa mari kana kuti vachiripa mutero, vanenge vachiripa mutero yavo kuti vakwanise kunge vachiwana maservices. Tingati pane inonguva mapriorities edu kana kuti mapriorities edu seguta anofanira kunge ari mapriorities akanangana nekuwaniswa kwemabasa kana kuti kutakurwa kwemarara, kuwaniswa kwemvura, uyezve kurwisa nyaya dzezveutano idzodzidzi. Asi mukacherechedza kuti kanzuri inenge ichingochema ichiti hatina mari, vagara vasi kubhadhara. Asi ivo vachitowana mari yakawanda kudaro yekuti inoshanda kwemazuva maviri, mari inokwanisa kana kutotenga mota chaiyo inokwanisa kunge ichiita mabasa ekuimprova service delivery.
Imi sevagari munenge muchitarisira zvipi zvacho?
Tinenge tarisiro yedu kuti meya weguta reHarare vave vano tingati kutsika chepakati kana kuti kukwanisa kunge vachivi vanoita hurukuru nevamwe vavo, kuti vave vanoisa muono wekuti pane ino nguva haisi nguva yekurimbinyuka kana tichiita njuga nemari dzemutero yevanhu, asi inguva yekuti tive tinoona kuti mapriorities edu kana zvatinenge tichida kuve tinoita zviri maringe here nekuadresa nyaya dzeservice delivery dzanetsa.
Ndambee ndichiverenga magwaro ekanzuro ekumashure uko anotaridza kuti inoda mari inosvika kumamiriyoni maviri kana kumatatu mwedzi wega wega kuchenesa mvura chete. Iyoyi 24,000 yanga ichaitei?
Vazhinji vari kufa nezvirwere zvemanyoka uyezve zvakafanana nekorera. Sana izvozvo zvinoita kunge vanhu vava kuita zvedambe kana kuti nhambetambe nechirwere chekorera. Ipo paine mari dzinokwanisa kunge dzinguva dzichitoshanda dzichitobatidziridza kuti zvizvive zvinonaka. Saka itarisiro yedu kuti urongwa wazvinhu zvakafanana neizvozvizvi zvive zvinomiswa, uyezve meya weguta reHarare vaise munhu pamberi kwete kuisa zvido zvevashoma zvinove zvine zvisina tingati pundutso pamberi apo. Nyaya iripo inyaya yekurwisa korera, nyaya iripo inyaya yekutakurwa kwemarara, ndiko kunofanira kunge kuchienda mari dzevagari.
Avo vangawari mkuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Egypt neQatar dziri kuedza kuwedzera nguva yekumbomisa kurwisana pakati peIsrael neHamas muhondo yaunza kusawirirana kwakanyanya munyika dzepasi rino. Kuwedzerwa kwenguva yekumisa kurwisana kunonzi kuchapawo kuti zvive nyore kusunungura vanhu makumi maviri vakapambwa muIsrael uye vamwe makumi matanhatu vekuPalestine. Mumwe mukuru wehurumende yeIsrael anotiwo pachine vanhu zana nemakumi masere nevana vari muutapwa muGaza. Asi hondo iyi yanyanya kuunza kusawirirana pakati peSouth Africa neIsrael. South Africa iri kukurudzira kuti International Criminal Court iferefete Israel nekwainoti kutyora kodzero dzevanhu nekubhomba vanhu vari muGaza. Israel inoti Hamas ndiyo yakatanga kuisokosha apo yakarwisa nyika iyi. America inoti chikwata cheHamas chinopfurikidza mwero. Mangwana dare remuSouth Africa riri kutarisirwa kuvhota kuti muzinda weIsrael munyika iyi uvharwe kana kuti kwete. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology kuti tinzwe maonero avo.
Handisi kunyaushamisika nekuti Africa haisi kutaura nezwi rimwe chete nekuda kwekuti Africa panyaya dzakawanda dzinoitika pane zvematongerwo epasi rese world politics hainyanyise kuwana izwi rimwe chete rekuti ibudise kunze uko. Saka zvinongova zvimwe chete zviri kuitika panyaya yeIsrael nePalestine. Tikatarisa toona kuti nyika dziri kumira dzotarisa kuti dzodzimire papi. Izvozvo ndo zviri kubva zvadzipa kuti dzotora position iti panyaya yeIsrael nePalestine.
Asi tiri kuona kuti South Africa inenge iri kutotora danho rakati womararei kuIsrael tichitarisa kana zviri kuitwa nechina kana nerussia chaiyo. Zviri kufamba sei semaonerei?
South Africa inonyanyisa kubatikana nenyaya yeIsrael nePalestine nekuti inoti iyo ine nhoroondo yakada kufanana neiyoyo. Tikatarisa zvaiitika munguva yeudzvanyiriri 1994 zvichidzoka kumashure. South Africa iri kuti ndo zvimwe chete zviri kuitwa neIsrael kuPalestine. Saka iri kuratidza kubatikana chaizvo nekuti iri kuti haigone kutsigira Israel nekuti iri kuita zvairambwa neSouth Africa munguva yeudzvanyiriri. Saka South Africa inozviona iri kudivi rePalestine zvikurusa nekuti iri kuona sekuti vari kudzvinyirirwa maringe nenyaya iripo. Ndikawedzera ndichiti takatoona South Africa ichibvisa vamiriri vayo kuIsrael. South Africa yakanga ichida futi muno muSouth Africa inenge yanga iri kuda ku kuti vamiriwe Israel vabva vatandwa vadzokere kumusha kwavo ndokuomarara kwakaita matoriro ari kuita South Africa nyaya yacho.
Asi hazvizoikanganise here paukama hwayo nenyika dzakaita seAmerica dziri kudyidzana neIsrael zvakanyanyapa?
Ipapo ndopane nyaya yavaZulu. Ndaitaura pane pamwe pandaibvunzwa ndichiti dambudziko reSouth Africa pari zvino haisi ukama hwayo neIsrael chete, asi kuti pane dzimwe nyika dzakaita seAmerica nedzimwe nyika dzekumavirira dzakatobuda pachena pakuti dzinotsigira Israel nekuti dzinoona sekuti zviri kuitwa nechikwata cheHamas ndezvechitororo. Saka South Africa mukuita kwainenge ichiita mabatiro enyaya vandati vangwarire kuti vangangozviwanira vavengi vakawanda, zvinova zvinhu zvisina kunyatsonaka mukutongwa kwepasi rose yatingati world politics.
Muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paSekwane University of Technology kuSouth Africa vange vari parunare kuPretoria. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vekereke yeRoman Catholic vanonzi vari kupiwa mushonga sezvo vakazvimba mapapu uye vari kutarisirwa kuderedza uwandu hwebasa ravari kuita. Vanonzi havasi havo kupisa muviri. Pope vakatenda nezuro kuti vainge vasiri kunzwa zviri nani zvakapa kuti vasaende kunoropafadza vamwe vatendi sezvavanoita musi wesvondo wega wega. Mutauriri wemuzinda weVatican vaMatteo Bruni vaudza vatori venhau kuti Pope vari kusvitsa makore makumi masere nemanomwe mwedzi unouya vaimbotadza kufema zvakanaka. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, hurumende yeSierra Leone inoti mauto ayo neZulu akarwisa zvakasimba ndeo kumisa mamwe mauto ainge achiedza kuda kurwisa nekutora zvombo mune rimwe dura rinochengeterwa zvombo zvehondo muFreetown. Anoti mauto ainge apanduka aya akasungwa. Asi zvino zvinonzi hazvina kugadzikana zvakanaka munyika iyi mesarudzo idzo dzakakundwa nemutungamiri wenyika vaJulius Maada Bio vari kunzi nevanopikisa vakabirira. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekupedza mwedzi yakawanda kwenhengo yeCitizens Coalition for Change vaJob Scholar vari mujeri kuChikurubi vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru danho rekuvharira vaScholar mujeri kwenguva yakareba zvakadai. Asi hurumende inoti matare ndiwo chete anotonga kuti vobuda here kana kuti kwete. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mumwe murume wekuchitungwiza osungwa achinzi aikurudzira vanhu kuti vapidigure hurumende yava Emerson Mnangagwa. Mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi inonzi yoramba ichiwedzera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngomvulo nenjabulo mhlaka 27 kuLwezi 2023 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho okwenziwa kungamanyala. Isizathu ukuthi umuntu abamthandayo bayamazi umuntu abamkhethileyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela abaqotshiswa umnumzana Sengezo Cabangu edala lepalamende lakumakhansili.
Ngiyananzelela ukuthi i-by-election kunezindaba eziningi kakhulu ezenza izani kuye siwine ama-by-election ngoba iyasukasukulikenza ikhampeyini ilegeleyo abantu bekhona ngale bencedisana kuma-constituents.
Ibandla le-ZANU PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi.
Ngijabulile kakhulu ngokuthi ngiswele namazwi okubonga ebantwini abasivoteleyo nokuthi basaqhubeka bayasithanda nalokhu abanye bethu beye basitshiya engozini.
Namhla sikhokha lomeluleko Bremer Moyo weqembu le-insimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-ZANU PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi. Amalunga ebandla leli asabalele emaphandleni lemadolobheni lapho adinga khona usekelo kukhetho lokudinga abazamela izigaba ezitshiyeneyo ejali lepalamende njalo lakumakhansili. Eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela ezikhundleni abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-CCC uthi abantu balume owangaphansi besithi bazalijezisa ibandla le-ZANU PF kukhetho lwama-by-elections.
Hayi, by-election yona leyo ngayikhangela kuhle. Aso by-election yokuthiwa kuyakhankaswa. Ngoba uyakhankasani njengoba abantu basanda kuphuma kukhetho. So nje ngiyakholwa ayisiyo ndaba yokukhankasa, indaba nje yokukhumbuza omunye lomunye abalandeli bakhe ukuthi nxa kuthe kwaba njalo mhlakanayeni abantu kabahambe ngobuningi babo, abahambe beya ngesisitha. Akula lutho olunye olukhankasayo lapha ngoba siphuma phakathina kukhetho phela.
Singathi akula kukhahlamezana khona ngapho-ke ebhinga kumenjani?
Hayi, abakaqalisi abayenze ukumizwa. Abakaqalisi lapha sisakhangele kusese lokuthula. Ye baphithizela baningi, babuyile banofeni bevele endaweni eziningi ezehlukeneyo kodwa kungasenani. Hayi, angizwa kungani kuhlukumezana kwekwenzakala enyuhle.
Singathi abantu bathini kodwa ngokhetho lolu njengoba abantu besanda kuvota nje?
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho okwenziwa kungamanyala. Isizathu ukuthi bayamazi umuntu abamthandayo, bayamazi umuntu abamkhethileyo njalo lokuthi lo muntu abamkhethileyo lokho besamfuna ukuthi ehambe ebamyela. Bakwazi njalo ukuthi umuntu othiwa khona ngorikhole umeli wabo ngaso muntu ole-standing ngaphakathina kwenhliziyo zabo nangaphakathina kwepolitics yabo. So bazonde bafile bakwazi ukuthi ezibhedlela akulalamithi-ke ngikhuluma lomunye ugogo kathesi ekuthithi inyawo zakhe zibuhlungu. Ngambuza ukuthi uke waye esibhedlela wathi ngiyabe siyadingani, lapho engagcina khona ukuhamba wafika bantshela ukuthi umfitshane kakhulu. Yikho inyawo zakho ziswele ukuthi zime kuhle. Bamthiya enjalo. Imali yona le edlaliswayo ukuthi khona kuthiwa kuye kwenziwa ukhetho yimali okade kufuze ukuthi khona ihambe iyelungisise ezinye izinto ezifunakalayo kuleli lizwe. Kanti labo abezekhi sebediniwe ukusebenza kokuphela non-stop, sebesebenza njengewatch, babefuze labo bephumule bekuba lemuli zabo njengoba nalokho vele abakuholayo kungafika indawo. At least bekwanisa ukuthi bekuba lezi muli zabo. Manje nanku sokuyikusebenza kokuphela njengewatch, akusela kuphumula.
Kodwa bazavota yini abantu njengoba usitsho ukuthi sebediniwe?
Nxa kusiyavotwa abantu baza kuyavota ngoba bazondile bafuna ukuthi bethi ngisukuzonda kwabo ngeballot ngaphandle kwalabo abathokozayo ngalokho okwenzakalayo mhlawumbe yibo abangasoze behambe kodwa laba abazonde ngalesi sehlakalo bayahamba ngobuningi babo njalo bazakuyavota
awubona ukuthi ingaphinda njalo emhlolweni uzokuthiwa ke surikholiwe futhi yindaba behlala berikhola wena bathi kutheni
hayi ngiyakholwa mina into eyenzakalayo ukuthi anti yabona ukuthi ngaphakathina kwalomdlalo lo othi ulamandla okurikhola isikhathi esiningi uzazama ukudinga lo ambona ngani nguyomphikisa kakhulu ukuthi lo muntu abe nguye ongabi seduze naye siyakwazi ukuthi ivani ijwayele oyesu inkosi yebo nkosi yenza lokhu yebo nkosi abaphikisana nabo okulobuqotho okoqhobo njalo bengavumelani labo bengabancengi kababafuni yikho engufelayo nje akula lutho olunye ngifela ukuthi ngibatshele iqiniso
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC besixoxa laye esechilaba ward ebhinga esabeleni seMathabeleni North uze sizwe okuningi ngokwenziwa libandla leZANU PF sixoxe lo mnumzana Believe Gawule
labobhinga hayi umsebenzi uyahamba sibili umkhankaso sibili ukhona sibili kuba lama rally ayenziwayo ngale njengelupane konke labobhinga so hayi kukhala umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu
libonanga zani zanqoba yini njengoba abantu besithi ilizwe kalimanga kuhle kwamanje
i-by-election iZANU PF ibhekake akulula ukuthi iluze i-by-election ngiyananzelela ukuthi i-by-election kulezi zathu eziningi kakhulu ezenza iZANU PF iwine ama-by-election ngoba iyasuka sibili kuyenzwa i-campaign sibili egcweleyo abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituencies yiko kwenzakala iZANU PF iyahamba iyencedisa sibili kakhulu kwala-ke inkunje nje ngapha e-north zathola amalunga ekhe e-politburo babhizi baku-ground babumpofu babhizi bayakhankasa khona ngapha e-mat north so bayenza ama-rally khona ngapha so abakho ema-ofisini bakhona ngapha edangeni bayakhankasa sibili
ye sizwa kuthiwa-ke kulabantu abayithuselwayo nxa likhankasa khonapho siyakwazi ukuthi le-Harare kuthiwa kulabanye abathunjwayo lina lidini ngakhonokho
siyabona mina kakhulu ngiyanichukukhulumisa icele lami langapha emhlukulweni wemadebeleleni ukuthi khona ngapha ikakhulu ngikhulumela i-Mat North as a province ukuthi sibili esikubonayo thina lapha ngingazi kwezinye indawo kithi ngoba kwesinye isikhathi kukhuluma mangasonto eqondileyo mina kazokukhuluma sibili iqiniso anizake ngize ukuthiwa kulo muntu wesisithi yohlukuluzi even esigabeni sesetorethi khona ngani anizake ngizotelana umuntu wesisithi weveso akula ngitho labantu abangilaleleyo bayakuzwa khonoko babalalela umsakazi wakho usuku zonke njengetoletho ngale bayolalela imisakazo nalokho akula nto enjalo abantu bayazikhankasela kuhle bezenzela kuhle thina zange sikubone khona kwemsindo khonoko kala zake sikubone khona ngapha emhlubulweni wethu khona ngapha especially emat north ngingazi kwamanye ama-province kumbe kuyenzakala nakho hayi angikwazi angifuna ukukulandela angifuna ukukuvuma angikwazi sili but engikubona ngapha umsebenzi wokuqutshwa ngendlela ehlanzekileyo kakhulu
ye kodwa nxa sikhangela phela ibhinga ingazani abantu kabayifuni zana pol inganqoba njani
khona kwane ngikhulumile ekhiphs ukuthi indlela iZANU PF esebenza ngayo nxasiza kuma-by-election umsebenzi wakhona uyabe usulula kakhulu ngoba sonke siyahamba kuye kuthi cwi khona ngani sisebenze kakhulu khona ngani ukuze kuphume kube noluthi oluphumayo yiko kwenzakalayo kuma-by-elections athathi lula ama-by-elections hhayi kuma-by-elections jidikinya umelethiwa uyini ebhati yiko kwenzakalayo kini
abantu libatshelani babagawule
abantu sibatshele ukuthi njengokuthi ama-constituencies engala engayishiwo esasingahlekele khona batshela nje ukuthi hhayi lingenzanga kuhle ngoba ngala likhumbula ukuthi engxaye isikhathi lesana abantu bakhiphe iZANU PF iZANU PF hhayi ayiphumanga iZANU PF ikhona iZANU PF yiye ebumbe uhulumende ngako-ke asameni ndawonye besibatshela khonoku ukuthi unzima lowo obukhona phakathi kokuphila kwabantu akusiyo nto yezimbabwe kuphela sibatshela abantu ukuthi konke lokhu kunzima lobu kulethwa yizimpi ezikhona emhlabeni izimbabwe eyiyo eyingxenye emhlabeni khonapha ekhona izimpi zaborussia labo-ukraine kanti kule zimpi zabo-israel labogaza zenzana ziphambanisa inhlelo eziningi zikhweza izinto eziningi amafutha lani ebesephambanisa zonke inhlelo eziphansi emazweni wonke ijikelele sebesikhangela lapho sivele khona ku-covid laphana akuzange kube lula kithi ezinye kube lobunzima sibemangalisayo lapho esiphuma khona kwa kwa kumbuza kwa nabandu kuti hai kuna chukumbe intowe kwa Zimbabwe mpena abandu kwa chukumbe kwa nabandu zonde ni kulumende umumu omshaba kuta kudaluma ngukamba kwa chikati
umnunza na pilifu kwa ule lilunga leba njale Zanu PF bestoka lae egobula wayo hizi pata manja za kule Qatar ziti ele Israel le Hamas baza kwengeza ngensuku ezimbili isivumelwano sabo sokukhulula abathunjwayo labadabuka kwele Palestine abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Lokhu kwethulwe enkundleni ye-X iziphatha mandla lezi ezithi lokhu kuzakwenza ukuba kukhulule abanye abathunjwa iHamas ngomfumfu lonyaka labavalelwe entilongweni kwele Israel. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuba okwamanje iHamas isikhulule abafika phose amajumi amane 39 kuthi njalo ele Israel selikhulule abedlula kancane ikhulu 117 phansi kwesivumelwano esigqitshwa namuhla. Kuzakhululwa abanye njalo namuhla. Ele Qatar ele Egypt le Melika asebenza katalala ukuze kube lesivumelwano esizathatha isikhathi eside hathi okwensuku ezimbili kuphela. Iziphatha amandla zeGaza zithi abantu abafika phose inkulungwane ezilijumi lanhlanu 14,800 sebebulawe kulandela ukubhomba okwenziwa ngele Israel. IHamas yabulala abadabuka kwele Melika, IHamas yabadabuka kwele Israel abedlula inkulungwane 1,200 ngomfumfu ize ihlasele kwele Israel. Uhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazwe njalo okuhlanganiswe ezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association.
Njengoba vele kusala kuthi khona okuqakathekileyo ukukhulumisana abantu kumele bakhulumisane ukuze into ihambe isebenzeke kuhle. Siyajabula kakhulu ukuthi sizile wonke amaqembu amabili ukuthi bavumelana ukuthi kukhulumisane njalo nabona abathi nje ukuthi bakhulumisane ukuthi abakhulile babuyele ngakibo kungakayiwa phambili njalo kuye phambili kukhulumisana.
Ngathi kubonayo lokhu kungaba usitsho ukuthi impi siseduze kuphela na kumbe hathi ngokokulandela nje umthetho okuthi kuvikelwe abathunjiweyo?
Okujayele ukuzama ukwenzakala amazwe la amabili iraisa lepalestine khona ngale Gaza baqale kudala ukuthi belwisana yazi kube minyaka leminyaka kodwa ngaphezu silethemba ukuthi ngenxa yento eyenzakalayo khona ngale kufa kwabantu kufa kwabantwana okufa ezinto zonke sethembise kungaba neno sikethemba ukuthi ekhulumisana kwabo lalokho abakwenzela ngathinsa izinto sikhulekele ukuthi kuthintshe sizi ngoba asiwo mpile leyana umhlaba awungekho wabamdala abantini abaphile abantu bakankulunkulu yikho sithi sikethemba njalo sishisa ukuthi kube isitshe sethu kube khona kama okukhulumisiwe kuphumelele.
Isikhathana esedluleyo sizwe i-Israel sithi yona hayi ayisoze ime ukulwa ize ifike esikhathini sokuthi isibhidlize iHamas yonke laphana. Ubona ngani kungenelisa na ukuthi kukhulunyiswane ingakabhidlizi iHamas?
Ngibona ngani ama-chances ngathi thuba amathuba akhona abizikhanyele ukuthi khona kulamazwe la amanye ama-superpowers o-America lakuambani esibaziwa ngani sebengenele yibo bamele ikhuthaze i-Israel yabamele bakhuthaze wonke amaqembu ukuthi baqinisise kuzele siqiniseko isivumelano enokho sikhona siphumelele kakungenele vele abasuperpowers bangenele u-America bakhulume ne-Israel siyakwazi into zezimpilo ezo ziyahlupha bangabe bekhuluma ukuthi besenzela nje ukuthi babamba kanyamezo but silethemba ukuthi kungakhulumiswana kezani.
Kubudlelwano lamanye amazwe sikhangela nje eZimbabwe kanye leSouth Africa laphana ngokubona kwakho ukuba lempi okwesikhathi eside Israel laphana kungaphazamisa na inotho yamazwe la?
Isikhathi esiningi esijwayele ukwenzakala angithi vele amazwe la yiwo phela omnotho ababamba umnotho kakhulu umhlaba wonke so ngaphazamiseka nje endleni eziningi ngoba into eziningi zivela khona ngayo lapho isitsho khona i-South Africa
Lo ngumnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazo njalo kunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Siyangena kusigaba esilandelayo sikesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebevalelwe enkambeni yamasotsha abazame ukuthuthuna intambo zombuso izolo kwele-Sierra Leone. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalwechacha akwele-Yemen ahlasela umkhumbi wakwele-Israel awuthatha asebanjwe libutho lakwele-Melika. Ele Zimbabwe selivimba abantu eHarare ukuba bengabuthani ngobuningi babo endaweni ezijeneyo njalo bengathengisi ukudla emigwaqweni ngenxa yokumemetheka komkhuhlane wohudo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umemetheka ngamandla umkhuhlane lo osubulele abantu abalikhulu lamachumi amahlanu lanhlanu 155 selokhu waqhamuka ngonhlolanja lonyaka. Badlela evalweni abantu abaningi edolobheni leli lamanye okulomkhuhlane lo. Kuyini umkhuhlane wohudo? Ake sizwe usichamfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital exoxa le-Studio 7 ngodaba lolu. Lapha ukhuluma ezimele.
Ayikholeka isihudokazi esikhulu esimangalisayo. Umuntu uyabe ethe wanatha amanzi kumbe wadla ukudla okule-bacteria eyenza ukuthi umuntu ahude amanzi angani ale rayisi, uyabe huda ngokuphela okumangalisayo. Yikho ke kholera le into embi kakhulu, umuntu engaphangise esheshusishiya emhlabeni. Abantu kumele bananzelele bengabona behuda amanzi angani ale rayisi isihudo lesi bagijime baphangise esibhedlela. Siso sihudo ongasihlalela ama-hours ngoba amalanga usendlini. Yikho ke odokotela abayelapha selatshwa ngokuthi kuyafakwa ama-drips, afuna ama-drips amaningi ukuthi baku-hydrate ngoba abantu bafa masinyane nge-dehydration lokuphiwa ama-antibiotics. Ukuvikela abantu bayaxwayisa kathesi ukuthi sibhahile kwezinye indawo elizweni bangazi bahamba kulezo ndawo abakwazi khona ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Njalo kumele bahlale bengabantu abahlanzekileyo begeze izandla lokungahambi behamba beqhawulana izandla labantu.
Ye, nxa sisikhangele singathi kule gciwane lakhona yini, igciwane lakhona lime njani njalo lingena njani emzimbeni ngokunatha amanzi kube sekusenzakalani?
Umuntu enganatha lelo gciwane kumbe lisemanzini kumbeni ekudleni kumbeni ekuma-fruits nje kumbe ukuqhawulana labantu usugcina uzibamba umlomo ubambe isandla emlonyeni lingangena-ke emathunjini selihamba laphana lisiya multiply libaliningi emathunjini yikho liyabe lokumunya khona amanzi. Amanzi lawo sekuphuma ngale ngaphansi sokuyidaria ewotari enjengamangani kule rayisi phakathi.
Singathi-ke ngaphandle kokuthi abantu bengaqhawulani lokunye, zikhona yini ezinye iindlela zokuthi kunqabelwe khonokho?
Isihudokazi lesi imkhuhlane egulwa kudala abantu bengakasebenzisi i-hygiene le ekhona. Isikhuhlane sivikela ngokuthi kungaba le-clean water, clean running water, labantu behlale behlanzekile. Siyavikeleka nxa abantu bengaphathi kuhle bengela manzi bengahlanzi izandla siyamemetheka siya phambili.
Ye, njengodokotela sibili ubona ngazani eZimbabwe kwenzakala ukuthi kunqabelwe khona ukuthi lingamemetheki igciwane lesi siyeza ukuthi libhahile kulangale-ke eHarare. So abantu akusamelanga beHarare kumbe bayesabele khatshana kumele benze
inamanzi ahlupha izulu alina i-drought iminyaka ngeminyaka izulu linganokuzwayo. Yikho amanzi okuthiwa i-running water le aswelakale elizweni nje jikelele. Kodwa kathesi njengobana isibhahile kwezinye indawo abantu bengaze bahamba ngaphandle kuyikuthi kule nto eqakatheke kakhulu ukuthi bayihambele ngoba nxa behamba ngale babezanompola beyiphendukise ngapha isimemetheka ilizwe lonke. Xa ingahlali isendaweni eyodwa ivinjelwe iziphele ele ipo uhle wakhona
ye khulume ngama drip lawa fakwayo kambe angabe ebizima lene ngakhulu yini umuntu munye ngamunye xa kufakwa khona
kuduri kangako kodwa ke ukuthi isikudokazi sakhona nxa sithi sikuhlasele kakhulu lama drips la nxa uwangazuzile asikukuthi ungafakwa idrip ungasila njalo ngokuthi igciwane lelo liyabe likumunye njani le ibacteria umunye njani phakathi wahuda njani ngikho ngithe isihudokazi kutho ukuthi siyamangalisa leso sihudo
ye kodwa sibonge ukuthi vumbuvumbu nje kuzokuthiwa sokule kholera lapha sokule sihudo kumbe vele akuphongeuphutsha nje
hayi sikuto njengoba kwebacteria yamajemusi wona la ahlale khona nje khonapha nje lawo njengabe kuyinto eyadalwa umlimi yikho-ke kuya ngesikhathi senesi ukuthi kuba lama-outbreaks nokuthi kathe sokuhamba ukuthi njengoba kungela manzi ukuthi abantu behlale behlanzekile yikho-ke siyamemetheka siyaphambili labantu khona kokuthi abantu abalaleli izinto ezabe zikhulunywa nguhulumende izihlelo ukuthi bengazi bahamba lokuthi begeze izandla bele abantu lokhu beqhawulana abagezi izandla bahlanze njengoba sithi ukuthi akula masi.
Lo ngusikhwicamfundo Solwayo Ngwenya obeqhuqa le Studio 7 ekobulawayo lapha-ke ubekhuluma ezimele. Okwamanje sike sizwe abalaleli be Studio 7.
Ngilele enkundleni ngithi litshona njani basakazi lamazimbabwe amahle ye singazi ukuthi ngempela kungabe kuliqinisa lokho esikubone kuma-social media ukuthi uSengezo Tshabangu ubhadalwe imali engange-500,000 ukuze agcotshe ama-members awe-triple ngempela uma kuliqinisa lokho kuyacaca ukuthi khona nemali yokubhadala amaloya akhe lawa bakhona bamnikeza imali ithunyiwe mpela ukuthi ezodilikilisa uThabangu lo labo Calfan kugene empeleni badlala ngabantu basemasebheleni uThabangu wakhipha abantu ethi balezibongo zabantu zasemashonali kodwa okwenzakalayo bonke laba abantu abafakileyo futhi bayafanana balezibongo ezifanayo hhayi uThabangu uthunyiwe umbuzo okhona yikuthi ipolitiki embi kanje elizweni ayithuthukisi lizwe loba laba abazane bengaqinisa ikhanda benza ingathi kukhona abazakwenza ilizwe ayikho into abazayenza ilizwe bazahlala kuphela ngezithembiso zabo kusukela ngo-1980 ngoba ilizwe lethingele ezithembiso abantu baphila ngokuthenjiswa okubuhlungu yikuthi abantu bakithi sebabona ingathi kuhlupheka
ye lo-ke ngowe-Studio 7 umlaleli omkhulu besithumezele-ke umbiko wakhe ye okwamanje-ke namhla sixoxe lo meluleki Brema Moyo weqembu le-insimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards.
Ngiswele namazwi okubonga ebantwini abasibhoteleyo nokuthi basaqhubeka bayasithanda nalokhu abanye bethu beye basitshiya engozini. I-award leyi ngidedikhethele insizwa ebengisebenza nazo u-Elvis Mathe noThembi Nkosi Mpofu.
So kuwe kujona ukuthi uthole isicoco ezinje.
Into eyenzakeleyo ayivamanga ukwenzeka esayidini lethu la esikhona khona, so ngijabule kakhulu ngoba kuqoqeke umlando ngoba ikhona enye indondo ebizwe ngegama lakhe u-Elvis Mathe. So into engijabulise kakhulu ukuthi ithina futhi esiqala ukuyithola.
Indondo leyo ebizwe ngo-Elvis Mathe batheni ngayo?
Bathi outstanding Chibilika music. Ibizwe ngegama lika-Elvis bathi ima-early outstanding Chibilika music.
Kuhle kakhulu. Thank you.
Lezi ke insimbi zezwane basake kuzwele insimbi sibili ziyachaya prema moyo siliphisela okuhle empilweni njalo sinjala idlombe ke ngalokho lokutholileyo besixoxa lo prema lamhla ke ukhona ngale kobulawayo yikulevdo kulingakhohlwa namhla ke sixoxa ngokuvalelwa kuka Job Skala entulongeni loba engakathonisa icala lokuthothozela udlakela ke singagqibi ezalamhlanje sisibone ebezigokhela ibandla lezanu pefliti lizanqoba kukhetho lwamabhayi elections oluzayo kodwa liphikisayo elisisc lithi inkomi ingazala umuntu ngoba abantu bazonte okumangalisayo siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje wolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo ukhiphstube lilale.